Aida, yebudenga buna manuwera. Aida, yebudenga buna manuwera.
Wondiani ane zamba, vafuzi vafuga matimbote urai. Ina waya uribuunguza, unozaga kabarwa peterema. Mesia inzwai ukosei tichingo kururu tukwa zava kuto maraba mujaba we urimbo wandanga tate andisava
ya mudanga funa manuwele
ndatingai ndiganyanga tera inono nuga minduro sei tendiringira izimwe ya gabatwa na mambo mesia zanga watu watatumba kapure nandi daireo. Tendiri ngira izimwe akabatwa na mambo besi yao. Nakumbira kutenga funda mambo. Dare guru gugere mugundi anengoni. Ishenda fuka mandi ize chiche mugunda mambo. Dare guru gugere mugundi anengoni.
Yebutenga funda maduwele. Aika, yebutenga funda maduwele.
Nechishemo ati ndiganyengetera mugokasika kucheukawo nekuti mugunyengetera chero mepo dzinocheukawo apo ndichinyengetera kuti mwari vandicheukewo chandinokumbira ingoni ngoni dzakara utsira ngoni dzakapa mama. Hazina kuipa kunyangwe tsikaita kufashukira. Chandino kumbira inyasha. Nyasha dzakara utsira. Nyasha dzakapa mama. Hazina kuipa kunyangwe tsikaita kufashukira. Ari kuhambe ndine munembo weropa ramesiya. Ari kuhambe iri ndenda obumari mugai ndikafamba ndegasangori nemutendi netaika mune nyasha mune ngoni muze tumamwe ndikande mambure kwakadzika dzika ndigobururudza kukanda ndiri ndega ndinerarira kudonza mepo. Anouya nezuru zvamatimoni achida kundizunza kutenda ndipei simba. Anotomboshanya kuno muchaya wekudona uye uye ngirozi iye achitoda kundizunza zvakaita jobo zviye muudzei andizvide. Shinondi nunura iropa reakabari wakubhedhereyema guta rejerusarima vakaponeswa vabata mukombero wenguo kutenda kune chuwa kutenda kunozarura masuo unobata zhinji chikanda mambure kwakadzika utenda zvakadzika mumwoyo wongovimba namesiya kana riri jambwa rinotopota magore rino. Ini andi penyika dzino ende andi mboda uruguro.
Denga, aida, yebudenga funa manuwere. 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 Denga, aida. Yemudenga vuna manuere.